sezimbabwe lawyers for human rights zuvara ina international human rights zuva rakakosha zvikuru pasi rose saka taona zvakakodzera kuti tibatsirewo tiisitewo contribution yedu kuzimbabwe taenda kwamutoko nhasi tiri kurukau business center kwamutoko kwatiri kubata pamwe nezvizvarwa nevanhu vari kumaruwa kwamutoko ndokwataenda tine magweta edu ari kubatsira vanhu tichizama kupindura mibvunzo yavanogona kunge vainayo inovanetsa mukurarama kwavo munyaya dzokuti kodzero dzavo dziremekedzwe kana kuti mukuita enjoy mahuman rights avo saka magweta edu aripo kwamutoko kwataungana nhasi vari kubatsira vana baba vana mai vakomana vasikana kuzama kupindura mibvunzo yavanonge vainayo inovashungurudza nokuti tiri kuona kuti kuwana magweta kana kuti vanogara kumaruwa vaone mari dzekuapprocha kutanga kutsvaga magweta zvinhu zvinonetsa zvikuru saka magweta auya kuwana nhasi
inyaya dzipi dzamuri kunyanya kusangana nadzo
kune nyaya dzakawanda zvikuru dziri kubuda kune nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai ndodzatingati nyaya dzanana domestic violence zvanadzaya gender violence kune nyaya dzekushungurudzwa kwekodzero dzevanhu tikanzwa zvikuru nyaya dzekungovhiringwa pakugara ndidzo dzekuda kubviswa nechisimba kune nyaya dzekutyirwa kwekodzero dzevanhu vanhu vari kuchema nenyaya dzekushaya chikafu ndiyo right to food iri mubumbiro vanhu vari kuchema zvikuru nenyaya dzekushaya mvura dzakachena vanhu vari kuchema zvikuru nenyaya dzekungosungwa-sungwa munozviziva zvinoitika kumashonaland province iyoyo kune nyaya zhinji dziriko dzekuchema kwevanhu vanosungwa chinzi matuka nhingi madai nhingi saka vanhu vari kuchema zvikuru nekuti kodzero dzavo hadzisi kunga dziri kuremekedzwa
sei masarudza dunhu remutoko
tinozama kubata Zimbabwe yese pamashandiro atinoita asi kwamutoko tazongochiregedzai tipete gore tiri kwamutoko takabatana nemwamwe atinoshanda nawo tine consortium atina maorganization tinoshanda nawo kumaorganization ana Zimbabwe Peace Project ana Mvari Justina Mukoko International Organization for Migration yamunoziva kuti inobatikana zvikuru nezvenyaya dzekubviswa kwevanhu mainternally displaced persons so tafunga kuti regai tipete gore kwamutoko takambopfuura neko mwedzi yakapfuura asi tati ngatidzoke ikoko zvakare tinyatsokusimbisa kuti vanhu vazive kodzero dzavo
tichitarisawo Zimbabwe senyika muri kuona iri papi panyaya yekuchengetedzawo kodzero dzevanhu takananga ane zuva iri
Zimbabwe mungati kana tikaita out of 10 inogona kuwana maki kana 1 here chaiyo inotowana 0 out of 10 zvataisekwa kuchikoro hazvitombodi kuti tiite kukakavadzana kana kubvunzana ndofunga kuti munhu wese ari Zimbabwe ane madziso ari kuzvionera ega kuti hurumende ino yatinayo iyi yafoira panyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu tarisai muone kwatakatanga gore January 2019 chii chakaitika muna January 2019 ndopatakaona kumbunyikidzwa kwekodzero kuchorwa kwekodzero dzevanhu kusungwa kwevanhu vana Pasa Evan Mavarire vana mukoma Peter Mutasa vana Muzvare member of parliament wedu wekuHarare West wamunoziva vana mukoma Obert Masarauri iJanuary uyu todzika dzika touya muna May takaona nyaya dzekusungwa kwevanhu vana Muzvare Stabile Dewa vana Rita Nyamupinga vana mukoma George Makoni vachisungwa nenyaya dzekunzi muda kupitigura hurumende yavo munangagwa nechisimba muna May imomo tichibva ipapo todzika kunyaya dzekuabdactwa kwana Mutatenda Mombeyarava muna August kumbunyikidzwa abductions ana Obert Masarauri abduction yaSamantha Kure yaGonyeti musikana anoita zvemadrama tamundemuna August matiri imomo touya futi kuda kubviswa kwevanhu vechisimba maeviction vatinongoona kwatinomha magweta edu kwanozomhanya uko neuko mozopedzisira muna masondo apfuura November unowu zvakaitika munozi muguta reHarare umo zvekurohwa ndare madzimai kurohwa ndare kwaiitwa muna mwedzi waNovember mwedzi watiri supposed kupemberera kuremekedza kodzero dzekumadzimai takawana mapurisa achizvindikita madzimai muna November takana mapurisa achizvindikita magweta anomirira vanhu saka tingavapawo mamax kana 1 inoita here pakadaro ipapo.